Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina gunyana 18, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nhasi ndigunyana 19, 2019. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba nevana mukoti vanoti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara chiremba Peter Magombei vawanikwa vari vapenyu. Vagari vechitungwiza vari kukurudzira hurumende kuti iti guta rechitungwiza rave dambudziko rinobata nyika yose kana kuti national disaster. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba nevana mukoti nezuro vakapinda mumigwagwa muHarare vachiti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara vakafanobata chigaro chemutungamiriri wesangano revana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association vaPeter Magombei vabuditswa muutapu mupapwa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vana chiremba navana mukoti vanga vachidarika mazana matatu varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nekupambwa kwakaitwa vamagombei, vachiti havasi kuzodzokera kubasa kana vamagombei vasina kubudiswa muupambwa. Vamwe vanga vari pakati pevaratidziri ava vanosanganisira hama dzavamagombei idzo dzaratidza kushushikana zvikuru nekupambwa kwakaitwa hama yavo nemugovera nevari kufungidzirwa kuti vasori. Baba vavamagombei vaHeri Magombei vati mhuri yavo yose iri kushushikana mupfungwa kubva pakapambwa mwana wavo, uye vane tarisiro yekuwana mwana wavo ari mupenyu.
Tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuda kwenyaya yekushayikwa kwaPeter. Saka kana tichikuonai muchitimirira wakudai, tinotombonzwa moyo wedu kutonhorera kuti dzimwe dzenguva tingamuwana ari mupenyu uyezve akadzoka wakubasa rake sezvamuri kuita. Zvino hatina kumira zvakanaka, pfungwa dzedu hadzina kumbomira zvakanaka. Timupenyu here? Ari kupi? Chii chiri kutora nzvimbo? Takangonzwa all of a sudden kuti Peter atorwa haachisiko. Saka kuti tinyatsoziva nhoroondo yakanyatsokwana kuti zvakatanga papi zvichiperera papi hatizvizive.
Mumwe chiremba mukuru angari pakati pevaratidziri ava vabothombo vaesango vati havakwanise kushanda kudzamara vamagombei vawanikwa. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa nesvondo zvitevera kupambwa kwakaitwa vamagombei.
Ngatirambei tichiti kana pasina Peter hapana kushanda.
Munyori musangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaEdwick Nema vatiwo vari kutyirawo upenyu hwavo zvakare zvichitevera mashoko ekutyisidzira akasvitswa panharembozha yavo vamagombei vasati vapambwa nemugovera. Vana mukoti vekubulawayo vanonzwiwo vatanga kuramwa mabasa nepamusana pekupambwa kwavamagombei pamwe nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa nehurumende kuchinhoi, zvinonzi madhokotera chete ndiwo ari kuramwa mabasa. Vana chiremba navana mukoti vanga vachiratidzira muHarare vatadza kusvika kuparamende mushure mekunge mapurisa anga akapakatira zvombo avavharira panosangana migwagwa inoti Mazowe Street naJosaya Tongogara kuti vasapinde pakati peguta vachibva pachipatara chepari renyatwa. Pavatangira kuratidzira uku vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana. Mushure memaawa maviri varatidziri ava vakamiswa nemapurisa panzvimbo iyi apo pavanga vachiimba zvakaomarara. Mapurisa azobvumidza utungamiriri varatidziri ava chete kuti unosiya gwaro renyunyuto kudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
V Vagarive muchitungwiza vari kukurudzira hurumende kuti ibvume kuti guta rechitungwiza rave dambudziko rinobata nyika yose kana kuti national disaster pamusoro pekushaika kwemvura uko vanoti kwasvika pasi zvisina kunaka. Mukuru wesangano rinomirira vagari veguta iri rechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vaudza Studio 7 kuti mvura shomanana inowanikwa pazvibhorani iri kutengeswa uye vanhu vave kurwa pazvibhorani apa zvinopa kuti vanhu vasakwanisa kuwana mvura shomanana iyi.
Dambudziko riripo ndere mvura ratiri kunyanyo gununguna naro nekuti muchitungwiza tane mwedzi inokwana 6 kana kupfuura mwane gore chairi vasati vawana mvura mumapombi. Saka taikumbiriso vehurumende kuti vakwanise kuwanikwa vachideclare kana kutaura kuti dambudziko remvura rave dambudziko repasi rose kana kuti national disaster. Mararamiro atiri kuita muchitungwiza tiri kurarama upenyu hunotyisa nekuti tinokwanisa kungowanikwa tasangana nezvirwere zvinosanganisa ana typhoid, ana cholera nemidumbu zvivamwe aizvozvi patiri panapa vari kutorwara izvozvi nekuda kwekushayikwa kwemvura. Kushaikwa kwemvura uye masuwedza achierera mudzimba achierera murodhi chinhu chiri kutambudza vagari vechitungwiza.
Saka mvura shomanana iyoyo yamuri kuwana muri kuiwana kupi?
Chao vane mabhoho avo vari kutengesa mvura, vari kutengesa mvura 20 liters, vamwe vari kutengesa dhora chimwe chete, vamwe vachitengesawo dhora zviviri. Hapana munhu anokwanisa kurarama nekutenga mvura nemari yakadaro nekuti uchada mvura yekubikisa, uchada mvura yekushandisa kugeza, mvura yekupinda muchimbuzi. Unopinda sei nemari, unekunetsa kwemari vazhinji havaende kumabasa, vamwe vakwegura, havaona mawandira vanguva nemari yakadaro yekutenga mvura. Saka taingokumbirisawo vagari kuti avo vane zvibhorani taikumbirisa kuti tingokwanisa kuwanikwa tichibatsiranawo murudo netsitsi kukwanisa kuwanikwa tichipananawo mvura ine kunzwisisana.
Munotarisirei kubva kuhurumende?
Dambudziko remvura zvaradai hurumende dai yatinzwirawo tsitsi yatiurangarirawo vaona zvekuita. Tikurangarira kuti mwedzi mitatu yapfuura Mayor Lovemore Maiko vakativimbisa sevagari kuti vachazodrila vachazoisa zvibhorani muwadhiroga-roga zvinokwana muwadhiroga-roga chibhorani chimwe chete, asina nhasi vaangoramba vakanyarara hapana chavataura maererano nezvibhorani, chinova zvinhu zviri kushungurudza vagari. Uye zvekare tiri kuona kuti hapana ari kutimirira kana kuti ari kutirimuka nekuda kwedambudziko remvura. Mukaona muchitungwiza izvozvi muzvibhorani vanhu havacharara mudzimba, vari kurara mumitsara yekuti vakwanise kuwanikwa vachiwana mvura muzvibhorani. Ende zvibhorani kwacho ikoko zvekare zvatingati zvibhorani zvepublic, zvibhorani zvacho izvozvo paane bongo zozo, pari kurwiwa, pari kubiranwa, vamwe vari kutengesa mvura zvekare ipapo muzvibhorani zvepublic. Uye zvekare tokumbiriso maMP edu vakapuwa mari dzeCDF kana dzecommunity development funds kuti dai mari idzi vakapuwa dai matirangarirawo, sezvo nyaya yemvura iriyo dambudziko rakakurisa muchitungwiza, dai matirangarirawo nekuti isirawo zvibhorani mumisha matigere.
Kana iyo mvura isiri kuwanikwa kunyange hurumende ikadeclare national emergency muchitungwiza, mvura yacho inenge ichibva kupi? Tarisiro yenyu iri papi panyaya iyi?
Tukaona kuti vakadeclare kuti yave national disaster, chinhu chinokwanisa kuvhurawo mikana kune vamwe vatingati shamwari dzakatikomberedza kuti vakwanise kuwanikwa vachitibatsirawo nemvura, kana kuti vatingati madeveloped countries, madeveloped partners, vekuti vanokwanisa kutibatsira kunyange maembassy chaiwo mamwe ari mukati meino nyika. Vakaona kuti nyaya yehurumende yapindira mairi yataura kuti yave national disaster, vanokwanisa kuwanikwa vachitibatsira zvekuti vagari tinozokwanisa kuwanikwa takuyamurwawo nezvibhauza, mvura kana matengi emvura ekuti vanhu vakwanise kuwanikwa vachiona mvura pese pavaidira.
Mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vari parunhare kuHarare neStudio 7. Masangano evarairidzi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe ne Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nezuro akabatana akata musangano nevatori venhau apo akabuda nechisungo chekuti nengo dzavo dzicharega kushanda nemusi wechishanu kana Dr. Peter Magombei vasati vawanikwa. Masangano aya anoti achatorawo mukana wekuyeuchidza hurumende kuti itore matanho pamusoro pekuparadzwa kwezviwanikwa zvikuru zvicherwa mumaruwa akawanda emunyika. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kande miri weStudio 7 nemutungamiriri weAtus vaObert Masaraure.
Takanyasunga kuti kutorwa kwakaitwa vaMagombei kunoti afecta tese, saka musi wechishanu varayiridzi nevana vechikoro ngavatore zuva irori kuti vange vachinamata vasaende kumabasa, vange vachinamatira kudzoka kwavaMagombei. Iri riri zvezuva richange richiitwa nenyaya dzezveclimate change pasi rose vachigira kuti hurumende dzepasi rese dzigirise nyaya yeclimate change. Saka tichange tichingotwe pakurega kwavachaita kumabasa vachidhimanda kudzoka kwavaMagombei, tichiratidzawo kushushikana kupazwa kuri kuitwa nharaunda dzedu nekushayiwa hanya kuri kuita hurumende kuchengetedza chinzongo dzerema extractive sector zvinoitwa zvekucherwa kunya migodhi. Chechipiri, tawirirana zvakare kuti nyaya yemihoro yedu ichafanira kuti iuye iri indeed neinterbank rate. Zvatati zvekana zviviri izvi zvikange zvisina kugadziriswa tichazenge takutora mamwe matanho, asi saka musi wechishanu hatisi kuzodzidzisa vana nekuda kwezvikobzero zvandadoma izvozvo.
Munoona zviine zvazvinoshandura here kana kuunza mumamiriro akaita zvino tichitarisa kunyaya ya Dr. Magombei pamwe chetewo nenyaya muri kutaura yekuri kucherwa zvicherwa uko?
Wongu chazvinonyanyochinja zvino uchinja pakuti macitizens atange kuona basa ravo rekuti zvinhu hazvichinjwe namwari, zvinhu hazvingoerekane zvachinja zvoga. Kuinvolva macitizens, maticha nevana kuti vatange kuita basa iri zvinowedzera kunzwisisa matambudziko ari munyika kuvana vedu, zvinowedzera kunzwisisa matambudziko ari munyika yedu kuvabereki vanenge vatumira vana kuzvikoro izvini kuvadzidzisi vacho. Saka zvazvinotibatsira izvezvi ndechekuti kana zuva rapera kana zvata takashuvira kuti zviitwe zvisina kuitwa, tichazenge taakugara pasi taakukonza kuti hatitange kutsauta nesematicha chete, asi taakutonzwawo nevabereki vanga vatuma vana kuzvikoro kuti tocheita sei. Ende munoona kuti patinezenge taakuita imwe action inoenda mberi, tinosvika pakuzohwina nenyaya yekuti tinee tichiwedzera kubatana semacitizens tichinzwisisa basa ratinaro rekuchengetedzana pachedu kuti umwe wedu haangangorashike tongonyarara toendera namabasa sebusiness as usual. Saka hurumende ikatadza kuti dzorera vaMagombei zvichaita kuti tiite mama actions kumberi ayo anenge atinofunga kuti anenge akusanganisirwa vanhu vakati one day kusvikira hurumende yanzwa chichemo chedu yaita kuti iwane vaMagombei.
Muri kutaura sekunge mune ruzivo rwekuti hurumende ndo yakatora vaMagombei, chii chinokupai kuti mudaro?
Hurumende ndo ine basa rekuchengetedza macitizens, ndo yakapuwa basa iroro. Saka kana munhu achinge ashayikwa ndo kwatinotarisa tichiti aendepi, hatingabvudzane pachedu tine vanhu vari kutora tax kwatiri vachiti ndo vanochengeta vanhu. Chepiri, ini ndakambotorwa pandakapambwa vanhu vakanditora nezvombo zvavo vakabata zvombo zvinongowanikwa nevanhu vanenge vachishanda muhurumende vanenge vari mumiritari vari masodhi. Zvichitarisawo nezvavaitaura neni ndine kugutsikana kwekuti ndo vanhu vehurumende vamwe chete vakanditora, asi tizozwawo nhoroondo yavakutorwa vaMagombei kuti vakatorwa nevanhu vane mhando dzepfuti dzimwe chete idzodzo vari vatatu serondero kwazvinoita. Zvinoita kuti ndifungidzire kuti vanhu vemhando yakavakambonditorawo ini vagona kunge iri mhando imwe chete iyoyo.
Mutungamiriri weAtus vaObert Masaraure vari parunare kuHarare naJonga Kande miri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vakaumba chikwata chevanhu kuti chiongorore kutapwa kwevanhu munyika pamwe chete nokutsvaga uye kudzoswa kwachiremba Peter Magombei mushure mekushorwa zvikuru nenyika dzekunze pamwe chete nevanhu muZimbabwe. MuHerald mune nyaya yetsaona yakauraya vanhu vana, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara mushure mekubonderana kwerori nekombi kukambu Zuma. MuHerald mekare mune nyaya inoti zvekudya zvakapiwa vanhu vakavhiringwa necyclone Idai zviri kuora zviri pazviri kuchengeterwa kuChimanimani East asi zvisiri pachena kuti sei zvinhu izvi zvisiri kupiwa kuvanhu vanozvida. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko pa Studio 7 apo murutaurona Lesimati Njanji. Ndotaura kuri zhinji reZimbabwe ndichiti ndokumbira kuti muchenure vamugabe vazorere murugare. Mose zvamunova nemedzera kuti vamugabe vakaondonga nyika vakadi vakaondonga nyika tisu isu masirizi nemuZimbabwe. Zvamunoti vamugabe vaichora kodzodzi vanhu vaiuraya vanhu varume vari kuuraya ndeivava varipo ivava. Zvese kunyangariswa kwevanhu vanoita dzamara vamaitei vamugabe ndovanoziva kuti vanoita dzamara. Ivava varipo ivava vamunanga kana vachivenga ndovanoziva maitikira akaita kuna vaita dzamara. Ndinyati izvezvi vachiri kuita futi masisi mavo marini mumwe futi akanyangarika ipapa vamugabe vashaika. Saka mboti nditi vamugabe vaita zvese izvozvo. Varume vaviri ivava ndo vari kukonzeresa nyonga nyonga yese. Ivava ndo vanozva nyaya dzese. Siyai vamugabe vazorere murugare. Please ndakumbira. Ende pasi guva roda kuvakwa iro guva ngaritovakwa ende rinotodhura. Ndinoti vamunanga kwa pane maridzo vanotambisa vachingokwira mandege vachienda kupi 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 vachingodzitambisa mahara maridzo idzo. But hamukompleni apa poda vakirwa munhu. Ini vamugabe ndiona ari munhu umwe akasimudzira Zimbabwe.
Morei morei vateereri veStudio 7. Hazvakaoma zvatinonzwa paZimbabwe. Zvakaoma zvakaoma chaiko chaiko. Ngada kuti upfungisise nezvazvo anotopenga musoro because taremone manesi avachabatsire vanhu madoctors vese vangowambiririmbiriri mastriti hakuchina upenyu kuzvipatara. Vanhu vakutorarama nemidzi mumisha hazvinhu zvaoma. Takutaparadzirwa ukama. Taparadzirwa veukama vese hapasisina achararama kuZimbabwe. Mino vamunangagwa kuti vanoda kusiya kuzosiya Zimbabwe vanhu vese vaparara here kana kuti vanoda kuzoita sei. Tarwadziwa vedu haiwa tarwadziwa. Tutora zvangu ndiri kuSouth Africa uko mana haiwa tarwadziwa zveshuwa tarwadziwa nokuabuda kuti kuri kuinzwa vanhu.
Kwaziwai kwaziwai paStudio 7 ini ndetwa mukoma Simba Rashe Chiwanga ndiri muno muSouth Africa. Zvakaitwa Dr. Peter izvo zvido kutirwadza nyangwe tiri kuno South Africa zvoti kwaza zvisingaiti. Nokuti zvinhu zvakadero mapurisa aruradza zvekuti haasi kuda kushanda basa rawo. Vari kushanda hurumende havasi kushanda basa rawo zvakanaka nokuti zvinhu muZimbabwe zvakarongeka. Munhu uchitenga line unonzi uya nemadetails ako. Saka why iwe munhu waifu aifonera doctor each and every time? Manamba evidence iripo, manamba tinawo, tiri kumaziva manamba yawo. Why vasingakwanisi kundobata vanhu ivavo nokukasira? Nokuti econet ine madetails ose evanhu ivavo vaitenga malaini. Saka kana econet isingadi kubudisa chokwadi chizere kuti munhu uyu ndiani, econet hatichatodi econet muZimbabwe bose. Ndivo vamwe vari kuvanza uhworwohwo huchinyanya kuendera mberi. Mukatarira nguva iya yakambovharwa maindaneti, vakakwanisa kuenda vana vachikuenga vakavhara neindaneti kuti iwe econet vhara zvinhu zvako chitakuzudzwa tidi chisunungura. Saka izvozvo havavane right yokuda kuti vakwanise kusvika vandovhura futi vatoti iwe tiudze kuti nhamba iyi ndeyani, munhu iyoyo uri izi kubakwa kuti ndiyani. Ndatenda.
Kwazuvai kwazuvai vashamarari veStudio 7 nevateereri vacho vese, ndokukwazisai panguva zino. Ini shuwa handisi kufara, ini handisi kufara, ndokurwadziwa chikuru, ndokurwadziwa. Ndokurwadziwa mukati mehana yangu zvamusudze pamatama nekuda kwemukomana wavakapamba mwana mudiki uyu. Shuwa zviri kundirwadza. Ndodai vanhu veZimbabwe, madokta yese dai maenderera mberi. Ndinotirwadza kuti vabereki vedu kumusha uku havasokwanisa kurapiwa. Asi ndinoti dai varamba vakatsika pavakatsika, madhokuta varamba vakatsika pavakatsika ipapo, varamba vachiratidzira. Ndinoti zvakwanisa kuitika kune vanhu vese vachavese vese vachapambwa uye nevakambopambwa vakwanisa kumira pachinhu chimwe chete. Kune avo vaimbobatwa vana Obed Masarauri avo, dai vakaitawo saizvozvo. Dai vaibatwa papa vaistrikewo vagone kumira pachinhu chimwe chete kuti hurumende isi zvaita izvozvo zvokunyangarisa vanhu. Bhozi izvo zvipatara nevanhu vakutopfuura 50 vanyangariswa mukati megore rino. Shuwa zvinotirwadza, shuwa zvinotirwadza. Dai mukomana akwasa kudzoka ari mupenyu mukomana uyu. Ndiri South Africa, stand knowledge, ndiri South Africa, kunoti west to breast.
Makadiko vashamari ve Studio 7 ni vatereri ve 7 netenyore Studio 7 zita tapa mwenda mberi ndiri pano pa Joni ndino tsigirana nechirongwa chamuinacho chekuti murambe makatsika madziro kuti musi kudzokera mabasa dai izvozvo magona kubatana yeva nyika yese emunyasa uratidza chihurumende chiripo chehusataniki ichi kuti zvachiri kuita hazvina kunaka zvekuti vana kana vachinge vachema kuti mari yatiri kuhura ishoma ivo voita basa rekunyangaritsa vanhu hazvina kunaka izvozvo ndozvinondipa kunyatsobatikana nekugumbuka kana ndichirangarira murume uyo uyo ari kungotenderera nebhokisi kubva kumusha kwake kudzoka zvemuharara achingotenderedzwa naye zvese izvi zvakakonzerwa neyei murume uyoyo vane vamwe vanhu vari kuwanakona kunomusapota kunzi hanzi angakanaka ye wakatipa minda iye ari mumwe munhu wechisatanika akanga ari ipa vakanga akabata matomo zvokuti edai murume yei uyu ari kungoramba achingotenderera ari mubhokisi asina kurambidza tsvangirai ahwina maelection dai zvese zviri kuitika izvi muzimbabwe dai zvisimo naizvozvo ndonekwa nekunodzimbikana nekunoshungurudzika kana paine vamwe vanhu vanoonekwa nekunosapota iye chimurume chiri kuramba chichingotenderwa nebhokisi ichi chakaonekwa nekunouraya nyika honai chimwe chisataniki chaakasiya ichi chakonoa nokunodzvanyirira vanhu kuti vanhu vafaniri kuchemera kodzero dzavo zvinondipa hasha nekunoshungurudzika atenda zvangu
Ndimurambi paJoburg apa kutonga kwaro gamba ropedza vanhu vose nekuti medza ngaruwe zvakaoma musadaro vamunanga kubadzosai vamagombei ava vanhu ngavarambi vakaratidzira madhokuta vangatoratidzira chaiko nekunokudhaiaspora harirambi richirova shoko rokuratidzira dhokuta vadzoke
avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika mune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vadoma vaRobert O'Brien kuti vave chipangamazano chavo mukudzivirirwa kwenyika basa raimbovera vaJohn Bolton avo vakadzingwa basa navaTrump svondo rapfuura. Matare edzimhosva muCameroon haasi kushanda sezvo magweta ave nemazuva matatu achiratidzira pamusoro pekuchorwa kwekwedzero dzevanhu. Magweta aya ari kuramba achiratidzira achiramba kushishidzirwa nehurumende achiti kodzero dzevanhu dzave kunyanya kuchorwa, vanhu vachitotwa uye vachivharirwa mumajeri kwenguva isiri pamutemo. Svondo rino rega pane mhosva dzinosvika mazana matatu nemakumi masere dzaifanirwa kunzwikwa nematare edzimhosva muguta reYaounde asi dzakatadza kunzwikwa pamusoro pemagweta ari kuratidzira. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere muAmerica veCenter for Disease Control vanoti vagadzirira kurapa vanhu vanorwara nechirwere chemapapu chinokonzerwa nekuputafodya inonzi e-cigarettes uye inozivikanwawo nezita rekuti vaping. Kubva nezuro kubva nomuvhuro pane vanhu vanoita mazana mana evanhu vanofungirwa kuti vane chirwere ichi mushure mekufa kwevanhu vatanhatu nechirwere chemapapu. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro pevaping kana kuti ma-e-cigarettes aya.
Pane midzanga yefodya inogadzirwa yavako yemazuvano. Midzanga iyi ine mabhatiri mukati anoita kuti kana uchiputa zviri mukati unoita kunge uri kuputa fodya asi haisi fodya chaiyo. Ine zvirimo zvinosanganisira nicotine. Chinova chinhu chikuru chinowanikwa mufodya yatajaira yemazuva esei. Asi idzi dzemagetsi dzosaka ichinzi e-cigarettes, kuna kuti electronic cigarettes. Kureva kuti mudzanga wekuputa unoshandisa magetsi kuti hutsi huya hunobuda husingakachidze hubude imomo. Chinoitisa hutsi ichocho icho, machemicals kana kuti mishonga inenge iri imomo mudzanga uyu. Midzanga iyi ine mishonga yakati siyanei siyanei, asi mizhinji yacho ine mushonga unonzi THC kana kuti tetrahydrocannabinol.
Vaping yakaipa pakudi, yakaipa here, iri nani here pa fodya?
Chekutanga ndechekuti vanhu vazhinji vainyeperwa vachinzi vaping kana kuti e-cigarettes dzakanaka nokuti dzasiyana nefodya ya yemakore ese yatagara tichiziva nokuti hadzikonzere chirwere chemapapu kana kuti cancer of the lungs inokonzerwa nefodya dzakudhereza. Asi taakuziva kuti aiwa manyepo sandi chokwadi chinokonzeresa kuti vanhu vaite kurwara nechirwere chemapapu ichi kazhinji kacho inikotini. Nikotini iyo inowanikwa zvakare mufodya idzodzi dzemagetsi. Mune mishonga inowanika, mishonga iyi iri toxic kana kuti yakafanira michetura pachayo mishonga iyoyo. Uzhinji wandataura unowana kuvanhu chaizvo unonzi THC, kwoya umwe unonzi CBD kana kuti cannabinoid. Maoils anenge ari mafuta, saka mabhatiri zvaanoita panokweva munhu, mabhatiri paunokweva, mabhatiri anobva aregedza moto, moto iwo unopisa mafuta ari mukati nemimwe mishonga, ndo zvinoita kuti pazobuda hutsi. Ndodzokera padingidira remubvunzo wenyu kuti yakaipa here. Wongu nekuti inoita kuti vanhu vahakire kana kuti vaite chidokwa dokwa chokuramba vachingoda kungoputa midzanga iyoyo, sezvinongoitawo midzanga yefodya chaiyo, iya inonzi pachirungu addiction. Saka even though isiri fodya chaiyo chaiyo yatakakura tichiziya, inoitawo addiction kana inoita kuti vanhu vabatire vogoramba vachiita chidokwa dokwa chokuramba vachida kuishandisa. Zvinova zvinhu zvisina kunaka zvatipidza parinhas pekuti tava nevanhu vakawanda chaizvo vakutosvika kuma400 vari kurwara nechirwere chemapapu chisiri kunzwisisika. Asi chatinoona chakafanana muvanhu vese ava ndechekuti vese vanga vachishandisa fodya idzodzi dzemagetsi, ma-e-cigarettes kana kuti vaping. Pava nendufu dzasvika nhanhatu, asi zvandataura tine vanhu vakusvika 400 vari kurwara nechirwere chemapapu chisina kumborwarwa pano pasi, chatisina kumboona, asi tiri kuchiona chete kune vanhu vari kuputa iyo midzanga iyoyi.
Dr. Frank Guni vachitaura vari muWashington DC ne Studio 7.
Military Touch.
Ndakuvaka musha asi hana inorova mama, hatichada kusasana inganguva yatofamba mama, ndanyora nziyo nziyo yerudo
nziyo yerudo
nziyo yerudo izere mibuzo mama
nziyo yerudo
mibuzo yacho inoda minduro
nziyo yerudo
minduro zacho minduro zaitso mama unogona kudzidzisa vana vangu nurimi rwamai hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu unogona kudzidzisa vana vangu nurimi rwamai hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu anonzi hemi haladeo
Ziyo ya rudo ja preza. Se zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vana chiremba nevana mukoti vanoti havasi kudzokera kumabasa. Kudzamara chiremba Peter Magombei vawanikwa vari vapenyu. Vagari vechitungwiza vari kukurudzira hurumende kuti ibvume kuti guta rechitungwiza rave dambudziko rinobata nyika yose kana kuti national disaster. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai namutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele.